vatichaona Maposa, murume ane makore makumi mana nerimwe uye ndikanzura webato reSwedish Social Democratic Party mudhorobha reUmia riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika yeSweden. Vamaposa vakatanga kuenda kunotsvaga mikana iri nani kunze kwenyika vachangopedza chikoro mugore ra1997 apo vakaenda kuAmerica asi vakazodzoka kumusha mushure megore nekuda kwetsaona yaive yaitika mumhuri mavo. Vagara munyika kwemakore anechitsama, vamaposa vakazowana mukana wekuenda kuSweden, asi sevamwe vanhu vakawanda vanotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika vakashanda kubva pasi kuti vasvike pavari pari zvino.
Mazuva iwayo ndaisevenzawo mabasa akasiyana-siyana. Rimwe remabasa aona ndaisevenza nawo ndere zvemitambo mitambo izvi. Takawanawo mukana kuti tiende kuko, patakaenda kuko tikanoona kuti kunenge kuri nani. Ndopa ndakabva ndafunza-funzawo kuti saka kuti ndidzokei kunoku ndikazvifambisawo sei, ndikawanawo vakandibatsira ndikazodzokera. Saka pakudzokera kwandakaita apa ndakabva ndadzokera ndichinotanga kuverenga paunivhesiti ikokoko. Ndakaita kugore rangu ndichimbodzidzirawo mitauro ikokoko wakatisiyanei newedu wemuno muZimbabwe. Ndapedza kudaro ndopa ndakazoenderera mberi ndikadzidza nezvecity planning.
Kunze kwekuita basa ravo rekuve murongi wekuvakwa kwemaguta kana kuti city planner, vamaposa vanoratidza chido chikuru chekuita mabasa anobatsira vamwe vanhu. Vanoti vakawana mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika nekuti vaigara vachisangana nevamwe vebato reSwedish Social Democratic Party avo vakazovakumbira kuti vakwikwidze pachigaro cheukanzura muguta ravanogara gore rapera.
Ndakabva ndangopindawo mukukampena ikokoko, tichifambawo tichitenderera tichimhorosa vanhu tichitaura tichibvunzana tichikweshana papfungwa apa. Ndi pakazodzoka Omar South tikatoona kuti zvandinenge ndatowana Omar South kuti ndinokwanisawo kupindawo sakanzura.
Pakuverengwa kwakaitwa vanhu munyika mugore ra2012, Zimbabwe ine vanhu mamirioni 13, asi gwaro reWorld Bank rakaburiswa muna 2016 rinoti nyika ine vanhu mamirioni 16. Hapana mafigiri akajeka ehurumende anoratidza kuti zvizvarwa zvingani zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi zvinofungidzirwa kuti vanhu vanopfuura mamirioni 4 vari kugara kune dzimwe nyika. Vakawanda vevanhu ava vanorarama nekuita mabasa ose ose kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo nehama dzavakasiya kumusha. Vamaposa vanoti vakabatsirwa zvikuru kuti vasvike pavari munyika yeSweden nekuti vanhu vakawanda vemunyika umu havana rusarura rudzi uye vanotambira pfungwa dzevamwe vane mafungiro akasiyana.
Variko vane mfungo yavo yekuti Sweden ndeyedu isusu vachena, imi vechitema dzokudai kunyika kwenyu, asi ndingati vashoma. Ndi simba ravo harisiri ari kuti tingati rakanyanya kuwandisa zvekuti ndingazonzi ndichifamba pamugwagwa ndinenge ndichitya kuti dzimweni dzenguva ndingazosvetukirwa nevanhu. Ndakatambirwawo zvakanaka ende handigere zvakanaka kuti kuzosvikawo pakuti ndinzi ndimirewo secandidate wenzvimbo yandinogara. Ndofunga tingati ievidence yekuva open kuriko kuSweden ikoko.
Vamaposa vanoti maonero avo ndeyekuti vanhu munyika vanofanirwa kuve nemafungiro matsva mune zvematongerwo enyika kuitira kuti vatambire pfungwa dzevamwe vane mafungiro akasiyana. Vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira mhirizhonga mune zvematongerwo enyika uyewo kuti nyika ibudirire.
Pfungwa dzanguwo ndedzekuti dai vanhu tawana kunzwisisana, towirirana tichiziva kuti zvatiri kuda nezvatiri kumhanya nazvo mumapato edu izvi, chinangwa chacho ndechekuvaka nyika yedu pamwe chete Zimbabwe. Zvisinei kuti uyu ndiwe bato iri.
Vanotiwo vanofunga kuti Zimbabwe inogona kugadzirisa matambudziko ayakatarisana nawo pari zvino kana vanhu vakaita maonera pamwe.
Basa rinodikanwa kuita ibasa ratinogona kuita sevanhu veZimbabwe. Hazvisi zvinhu zviri kure nesu, zviri padhuze-dhuze nesu, pati zvinoda kuti tiwane kunzwisisana pachedu sevanhu veZimbabwe.
Vamaposa vakazvarirwa kuvulilima kuchamhembe kwakadziva kumavirira kwenyika yeZimbabwe mumhuri ine vana kusanganisira vasikana vaviri. Vakaita zvidzidzo zveprimary nesecondary muzvikoro zviri muHarare vakazopedzisira zvidzidzo zveA level muguta remasvingo. Vamaposa vanogara vachishanya munyika yavo yechizvarwa uye vaive munyika munguva shoma yapfuura vaine vamwe vakuru vakuru vesangano reSwedish Development Agency SIDA iro rinopa rubatsiro kune vanoshaya kunyanya madzimai nevana.
Dimamiriro rakaita ikonomi yedu yemuno muZimbabwe tinoona kuti varume kazhinji ndovane mukana wekuti vange vachimhanya mhanya vachibatanidza batanidza asi madzimai vasikana nevana kazhinji kacho vanozosarawo kumashure. Saka senyika Sweden ine focus wopa kubatsira vanhu vasingagoni kuzvibatsira pachavo kazhinji kacho namadzimai nevana.
Pakaita mafashamo emvura nedutu mpengo remhepo kana kuti cyclone Idai pakutanga kwegore munyika, vamaposa nevamwe vavanoshanda navo kuSweden vakakwanisa kunza rubatsiro munyika.
Pakauya cyclone Idai takambouyawo nezvishoma zvatakakwanisa kuti tibatanidze ikoko kutiri kuSweden, mawater purifiers ne zvinoshandiswawo nemadzimai nezvimwe zvakasiyana siyana zvakadaro zvatakasiyawo kunoko, tikasiyirawo vatungamiri vemuno mavaicoordinator maefforts ekuti vanhu vawane rubatsiro. Pamwe chetewo nemaprojects akasiyana siyana kunyanyisa kumadzimai nokuti ndimamiriro akaita ikonomi yedu yemuno muZimbabwe tinoona kuti varume kazhinji ndovane mukana wekuti vange vachimhanya mhanya vachibatanidza batanidza asi madzimai vasikana nevana kazhinji kacho vanozosarawo kumashure. Saka senyika yeSweden ine focus wopa kubatsira vanhu vasingagoni kuzvibatsira pachavo kazhinji kacho namadzimai nevana.
Kunze kwekuveka nzura, vamaposa vari mukomiti inoona nezvedzidzo uye mubato ravo reSwedish Social Democratic Party vari muchikwata chavana chipanga mazano munyaya dzine chekuita nenyika dzekuchamhembe kweAfrica. Pari zvino vamaposa vari kuita zvidzidzo zvepamusoro zvine chekuita nezvematongerwo enyika munyika dzemuEurope senzira yekuwedzera ruzivo rwavo rwenzvimbo yavanogara. Vanoti kana mukana ukavepo vangade chose kuwana chinzvimbo chepamusoro mune zvematongerwo enyika kusanganisira kuve nhengo yeparamende yeEuropean Union. Vamaposa vane mudzimai nemwana mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.